basaidi wakalisa ba uyu ba newspaper baita wakisa basaidi wakalisa baitura mota zoku South Africa saka munozopa mutimu wedu wechi transport wabva waramba ko mota zoku South Africa dzingazvitsvira basa munomwe here muzimbabwe kuenda kukigali isusu vanhu vemuzimbabwe varipo ndokusiya kwakaita mota zoku South Africa chi basa nobva taona basa isu vanhu vemuzimbabwe kuti tibve kuzimbabwe tichabwe kurwanda ndokumanza takaita basa iri
saka makahaiwa nani pamakapiwa basa iri uyezve mainzi muri kupuwa mari yakamira sei zvakazofamba sei kuti muwanikwe imi maakutanzania musina kuzosvika kukigali
basa iri zvatakaita rakaiswa mubepa asi vanhu vari pamberi vatinoti isu varungu vedu vatinoti vari pabasa vakomana vekutanzania basa iri pane pakavakwa pariamendi yekuzimbabwe new pariamendi yekuzimbabwe yakavakwa kumaund upton payakapera machina akavaka dzati pariamendi ndiwo akabva aita sei aona basa futi kurwanda aona basa kurwanda nobva tino vatransporti tichi zvinhu zvese zvataendesa vanavo kuenda kupi kurwanda ndoo maonero takaita basa tataona mubepa isusu asi vanhu vapamberi matanzaniani hatizi zvati sei basa iri rakazowanikwa matanzania ariari kumberi iro basa vaitwa muzimbabwe hatizi chii chakaitika ipapo isu
kambani yacho inonzi chiistarai
kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply
saka imi muri kuzimbabwe makapiwa mari yakawanda sei
tiri kuzimbabwe vanhu ava zvavakaita manjeka vakati ofa 70% yemari yatakanga tawirirana asi as far as concerned takazodiscover kuti vanhu ava pamari yayo yakuti 70% ka vakanga vatinyepera nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota asi takazodiscover pa 20,000 pamota ka tipava iri 11,000 11,000 yataupa iri 11,000 ndiwo mari yakati ivo ndivo ari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati ari kubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuna takawana ma 7,000 6.5 vazhinji vacho ndo mari rakadi yatakawana
pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai
zvavakatirimbisa zvokutinyepera ndezvekuti ivo vari kuti create maborder but maborder vanaa ndomatakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kwatati taenda contract yedu yakapera tichiri patunduma uye bvai isaikafuira nemafambiro atinoita isusu kuti from Harare to Kigali which means kurwanda taikwanisa kumafamba kuti pa 7 days kunenge tasvika kurwanda and then mu 7 days tinenge tadzoka but takaita amonth tisina kwatasvika
saka pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje
isusu chichemo chedu chaicho chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekutanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzikisa zvinhu izvi mutanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi votanga tipa balansi yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana vatipa mari yedu tobva takontinya tinodzikisa zvinhu zvavo kutoata zvichanomira kumberi nokuti so far varikoko vari kutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vari kutambudzika vakaofloda vane 3 weeks
kune vangani vatova kukigali pari zvino
kune 21
ende vachiri ipapo pamuri bhodha iri nderenyika dzipi nedzipi
isu patiri panapa tiri pabhodha retanzania nezambia asi tiri kutanzanian side
saka muri vangani saka mota dza dzakakontracta dzakawanda sei
mota dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 pava pane mota 8 dzekutanzania saka dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuna kuti vakaofloda vakapuwa mari kuna kuti vakatya vanhu kunyika kwavo
apa saka zvii zvacho zvamakatakura
zvinhu zvatakatakura zvakasiyana siyana inini ndakatakura dump truck neclb wangu vandoshanda nayo kambani akatakura front end loader necongrete mixer vamwe vatakura kuti matipa
saka pari zvino mukataura nekambani yenyu iri kuti chii
kambani yedu manje isusu iri kuzimbabwe vari kuti no timbotaurai nevanhu vecustoms mondi munokwanisa here kuti muwirira nevanhu vecustoms mukwanise kusiya zvinhu zvachona izvozvo nokuti tivenzerere kumberi munosvika maonotambudzika maakure kure zvinani mutambudzike muchiri padhuze pekuti zviri nani mukadzikisa muri vapo zviri nani munokwanisa kudzoka pari padhuze tinokwanisa kukombanzira kuti mudzoke
ko ivo vesimba kambani yakakukontractai vari kuti chii
kambani zvayakaita manje ikambani yemumhepo nokuti kune imwe kambani hombe inonzi Simba Logistics iri kunoko saka vakomana ava vakabva vanyora kambani yoti Simba Logistics and Equipment Supply kuna ati muridzi wekesimba logistics anozikanwa nekambani hombe iri kunoko akafonerwa nevanhu vecustoms nezuro vakati kambani yatanyisa zita rangu its not the first time its not the second time saka inda kutochinja chi ndakutochinja zita rekambani yangu asi ndakuti nditaure nevakomana ivavo zvavabvita zvidi hazvisi right nekuti padamo patunduma nezambia haina office ajenda acho nangari angomira pasi pemuti kwamuona kwamuti office haana zvichiwo takazvorani anigaka kumbata mapepa aisakaisa muchi muchitsangani bheki havana office panapa panongorina rana chiita nekwezvemapepa chete vashandira vakomana ivavo vakomana avo vaingori two haisi kambani nokuti as far as concerns ivamwe vedu vakatomboenda kudhava chakumuna kuti kambani iriko here zveshuwa vasvika ikoko manje va vakasvika vaingozi vaisangane havana kubvuma kuti vasangane kuofisi vaingosangana mutaundi havana kubvuma kuti vaoneko kuofisi yavo kuti vati havana ofisi vakomanavo vachose.